msangano huyu mkuru chote, msangano wakakocha cha hizo za hizo, inema poka, ile masonde, kana ukuma state-based organizations, ataki kutu chote, atakabata na pangeteke navo, itutuwe Zimbabwe Divine Destiny, kutitite ya kutiti Christian convergence, kana uti church convergence, for peace and justice. Kurewa kuti, kukuti sisi ise masondo, yashika nguva, kinyangu zaeye yaka gara yiripo, kutumakereka abata ni pamutete, ataure ni msindo, ataure ni uziri mwetete, maringe, mnyaya yoku meka shua kuti, ma elections atakata rikana nao, goreri no ya muna 2018, angi ave ma elections, akasununguka, ma elections, ekitu wani anu kwanita, kuvotera paka nudava kasununguka, kasina anu achivira, saka,
Zii za mnenge mchi taura nezazo pa msangano uyu.
Mnenge mchi nyongorwa nukutarisa nukuhudanyika. Atinga timuchi nguma value. Anusika mana. Atikuti wani wanifanza kufotera. Ma values aya. Ndo erugare kuti. Usatua votera a candidate. Whether presidential, parliamentary or municipal. Unofanira kuvotera rugare, chechipiri unofanira kuvotera utongo wejekerere, chechitatu unofanira kuvotera transparency, chechina unofanira kuvotera we yatingati isusu kuchengetezwa, chekumbiro romtemo, kama valizi mana iwayo ndewa tiku advanza kuti, munu anenga atizikama kuti achengetezi mafalizi iwayo, mwini hiya hapani kuvotera.
Asi Bishop Magaya, amuzi wene kwa herukunga makupindira mwene zama tengeruwe nyika.
Kupindira mune zvematongero enyika ndo upenyu hwekereke. Hatibviri kuti tinyarare kana kuti tipete maoko vanhu vachiita umondi. Nokuda kwekuti tinotya kuti tinozonzwa kupindira mune nyaya dzematongero enyika.